Uri kutonera toona kuti zvinhu takatorongwa takatogarirwa pasi kuti ma members of parliament ACCC anofanirwa kusungwa. Isu tiri kuona kunge ZANU-PF iri kuda kutsvaga kuti ikwanise kuwana 2/3 majority yayo muparliament. Saka vanoitei? Vanosunga vanhu vedu, vanovapa mhosva dzavanenge vasina. Pese pavanongosunga vanhu, mukatarisa pavakasunga vaJob Scala, hapana mhosva iripo nanhasi, havasati vapedzerwa nyaya dzavo. Iko zvino taona Honorable Maureen Kadema-Unga vachisungwa, voburitswa futi pasina mhosva yavanenge vapiwa. Nekuti vanenge vangosungwa futi pasina mhosva, iko zvino tiri kuona Honorable Siziva vasungwa futi, hapana mhosva yavanenge vakapara. Ipapa patiri kutopinda tichitonzwa kuti deputy mayor wedu akansela Kudzi vabva mukusungwa izvozvi. Saka unotongoona kuti inyaya yakatogarirwa pasi navamunangagwa nezanupiyeo. Totoziva kuti isu hakuna munhu anosungwa vamunangagwa vasina kutaura kuti ngaasungwe.
Regai tinzwe kuna Dr. Mabhaza.
Aiwa, zviro tozvirongotaurwa hazvo zviro zvo. Chokwadi ndechekuti kana munhu achinge asungwa haasi kusungwa nezanupiyeo, haasi kusungwa navamunangagwa. Vamunangagwa havatoziva kuti kunyange asungwa, munhu anosungwa nemapurisa nekuda kwekuti pane fungidziro yekuti atyora mutemo. Kana tikatarisa mutemo mamiriro awakaita, hausungwe nekuti watyora mutemo, unosungwa nekuti pane fungidziro yekuti watyora mutemo. Ndosaka pachirungu chinzi you are suspected, you are a suspect. Kana wamudare unonzi uri kupomerwa mhosva, hainzi une mhosva. Asi kana nyaya yazotongwa, ndopaunonzi une mhosva. Zviri kutaurwa navazvokora zvokuti tiri kuedza kutsvaga 3/3 majority nekusunga vamiririri vemaconstitutions avo, aiwa hazvisi chokwadi. Nekuti dai taitsvaga izvozvo taisunga kai kumaruzevha kwatinga tinogona kuwina. Igaro ziva kuti mumaguta umu CCC yakasosa munyama wayo imomo wekuti tito nemunyama wekuti vanongowina vachingotiurayira maguta edu. Saka hatina chikodzero chokuti patiza kana takaita maby-elections mutaundi zvakatongotiombera kusungirira mari pagumbo rengwena. Uyezve hatisi kutarisira kuti tida kuchinja constitution. 2/3 majority inongodiwa chete kana tida kuchinja constitution.
Vadzokora,
regai ndidzidzise gweta iri rinonzi Dr. Mabhaza mutemo. Mutemo unotaura kuti iwo you investigate and then arrest. You don't arrest then investigate. Asi tinoona isu ZANU-PF inoshandisa kuti kune vanhu vezanu vanotaura kuti vanotanga vaferefeta nyaya vozosungwa. Ndosaka muri kuona vamohadhi izvozvi vakadzoserwa pavice president, kunyange vakakanganisa kodzero dzemadzimai, kodzero dzevana vadiki. Tozotarisa kuti kana vaenda ku-CCC mutemo unenge wachinja, vanenge vaakutanga vasunga munhu vozoferefeta. Asi pasi rose tinoziva kuti mhosva inotanga yaferefetwa.
Dr. Mabhaza, ndodzokawo kwamuri. Imiwo seZANU-PF kana kuti sehurumende iri kutonga, pane zvamungaitawo here kumisa idzo nyaya dzekupambwa kwevanhu nekungosungwa kusina tsarukano kwatiri kuona kuri kuitika?
Chekutanga ndechekuti ZANU-PF inokurudzira kuti munhu apara mhosva yake ngaasungwe kunyange ari webato ripi. Ende hatikwanisi kuti munhu asasungwe nekuti ndeve-CCC vanozochema kusajiji kana kuUnited Nations kana kupi. Vagara vanochema, tinoziva ndo magariro avo. Uyezve sebato reZANU-PF tagara tiri vanhu vanopedzera mutemo. Hatina mukana kana nguva yatinombonyebera vanhu kana kuti makapana mhosva munodzivirwa neZANU-PF. ZANU-PF haidzivirire vapari vemhosva. ZANU-PF inokusiya kutotarisana nemhosva yako.
Vadzokora, sebato mune zvamungatarisirawo here kana kukurudzira kuti hurumende iite?
Hurumende ngaiite basa rayo. Hurumende haisi yevanhu veZANU-PF. Kana hurumende yaiswa, kana minister of home affairs aiswa, ari kumiririra vana vese veZimbabwe. Saka tinotarisira kuti vachaita basa ravo, vagoprotekta vana vese veZimbabwe semhiko yavakatora pavakaita chiinaugureshoni chavo chekubirira.